Vanhu vemumasvingo vanoti vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagadzirisa upfumi hwenyika hwanga hwaparara pasi pavamugabe. Vaadhimai mufamba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchagadziriswa.
Tinotarisira rusununguko rwakanaka, kuchengetedzwa kwakanaka. Zvakare tinotarisira kuti patiri kufamba vachigadzisa zvinhu zvichinaka. Tinotarisira kuti dai vagona kuti bvisa ma51% kuti macompanies auye kuno kuZimbabwe tikwanise kusevenza isusu, because kubva tiri zvarwa tisatambosevenza. Hatina kana pesipike zvino vana vatoendawo vanotopedza mafofo. Hatina kumbosevenza.
Mugari wekurujeko vagilbwetsipanda vanotiwo mutungamiriri mutsa anofanira kuremekedza bumbiro remutemo kuita kuti vanhu vasununguke munyika.
Ini ndakava nomufaro mukuru wekutosha kuti ndakandoratidza sei, asi chitsinzo changu panaiva vachatora chinzvimbo vangava vamunangagwa kana kuti vamwe vanhu, ngavave vanotevedza mutemo sezvauri unopa munhu wamwana wezimbabwe wose mukana wekuti aite zvinhu akasununguka, tichisungwa nechisungo chomutemo wenyika yatingati constitution. Saka naizvozvo munhu wose kana achifara achapavo muono wake nezvazvinotarisira kuti sevana vezimbabwe tivake zimbabwe yedu zvisinei nokusiyana kwamapato kana kuti nezvematongerwo enyika. Pose patinenge tichifamba ngatitarisire kuti tinoda kuti vake chinjozi zimbabwe.
Amai sungano zvarebwanase vanotiwo hurumende ichagadzwa navamunangagwa inofanira kubvisa huori huri kuparadza nyika.
Isu kusiya basa kwaita vamugabe iti vazo long over duty, hatichitoda kuti ngazviitike kare. Tinofara zvikuru uye tinozvigamuchira vakange vatononoka. Tarisiro yedu manje yava yokuti whoever achauya achizotora chigaro chavasiya ichi, tinoda kuti nyika ngaienderere mberi uye uori ngahupedzwe, uye pasava nefavoritism. Hatidi nepotism, tinoda kubatwa zvakafanana. Uyezve tinoda kuti ngavashande nevanhu vasaita zvavo zveumbimbindoga, nokuti tingadai tichifara tichitova karimwe dictator. Tinoda kuti munhu ngavabvunze zvatinoda isu vanhu zvavanotevedzera, tisatya, tichirarama takasununguka.
Vakabva mugwadi vanotiwo mutungamiriri mutsva anofanira kukoshesa zvido zvevanhu vakaremara uye vanotambura munyika.
Kuziya kwaita basa vamugabe kunonakidza. Kunomboita sekurota, but iko zvino tava kuona kuti zvinhu zviri riyo. Asi chatinotarisira iko zvino ndechekuti munhu ari kupindawo achaita kuti mapolicies ake ainclude vanhu vane disability, upenyu hwuvanakire, because ndo vanhu vanga vakutambura zvazva zvichinetsa pamuti munyoro kuzoti muti wakaoma, zvazva zvichitovapamberisa.
Vamwe vanotiwo mutungamiriri mutsva anofanira kutora vanhu vane ruzivo kubva kumapato akasiyana-siyana kuitira kuti paite hurumende yakasimba inozokwanisa kuvaka nyika patsva. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.